kurwesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DART vaHenry Chivhaka vanoti hurumende mapurisa pamwe nemamwe masangano vari kuita basa rakanaka kurwisa kushandisa kwezvinodhaka asi vari kuvasiya muzvirongwa zvavo nekusaziva kuti vamwe vavo vakatarisanawo nedambudziko iri.
Vanhu vane hurema vanosvutavo fodya dzinodhaka, vanomwavo madoro anodhaka semashandisirwa zvinoitwa nevamwe vasina hurema. Saka kusiya vanhu ava muurongwa hwose hweprogiramu kwatiri ndiyo inonzi exclusion.
Mumwe wechidiki akaremara anofamba newiricheya mumasvingo uye achiita basa rechihwindi panokwirwa mabhazi anoenda kuHarare nekuBulawayo vakuda kwaSemanyere vanoti vanoshandisa zvinodhaka nekuti vakangofanana nevanhu vese. VaMoses Tombo avakaremarawo vanoti semaonero avo vakaremara vakawanda vakushandisa zvinodhaka.
Saka participation haizonatsobuda nokuti kazhinji mukaona nyaya yedrug abuse kana ichitonyanyotaurwa nevanhu vakaremara inogona kutova neinfluence yakanyanya nokuti vanhu vazhinji vanoita drug abuse they end up vatova vanhu vatori personhood dzapiri because vazhinji vanoaffectwa mentally. Saka vanhu ivavo vanenge vatouya kumaorganization kuti zveevanhu vakaremara.
Guru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reinstitute of community development kana kuti ICOD muzvare mungai tinarwo vanokurudzira mapazi ehurumende kuti asavakanganwe muzvirongwa zvavanoita.
Ndiri kuti tinokurudzira hurumende nemapazi akazvimiririra kuti vange vachiinkludanwa nemadisability mumaprograms avo ekudzivirira drug abuse nekuti vanhu vese nanguva vane madisability vanogona kuva affected nenyaya yedrug abuse. Chinopusa munhu kuti aite azoabhusa madrugs zvinhu zvakasiyana siyana. Bati zvinhu zvinowira vanhu whether une disability kana kuti hauna.
Mutauriri wemapurisa munhu remasvingo vakuda kwatedhewa vanoti havasarudzi pakuita zvirongwa zvechenjedzo asi havasati vatanga kuita zvirongwa nevakaremara vari vogo.
Takanangana navo vega hatisati asi we will consider that kana tawana maplatforms atinogona kuvawana but hatingati tavasiya kunze nokuti pose patinoita they can listen to the radio they can also access ma public gatherings vatinenge tichingoita vachizvi varipo vega vasina vamwe hayo vatisataita but we are free to do that kana tavaona platform yacho.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi iro rine vana vari kusangana nedambudziko iri vataungana ndoro vanoti vari kushanda nemapazi ose emunyika kusanganisira vakaremara kuita zvirongwa izvi zvekurwisa dambudziko iri.
Hakuna kwatiri kuti vakaremara vanosara kumashure ndoo vatitori kuda kutotaura navo. Tinotaura navo vakawanda chaizvo vakaremara, tinotaura navo muzvikoro medu uye tine maprograms atinawo anenge akanangana navo nenyaya yedrug and substance abuse.
Mukuru wepachipatara chengoma huru Dr. Parinyato Maramba vanoti varwere vavo vazhinji vari kubva kuvanhu vanotora zvinodhaka asi vakaremara vashoma.
Tinozama kuti vaite zvakanaka pachitazhinji vacho vanonga vachitotura kumutorero kana vapota muka vazhinji vacho athink its because vanenge vasina zvimwe zvokuita pavanongobuda they go back to their normal izvona zvavashaira.
Mukuru webasa munyaya dzevakaremara mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr. Christine Peter vange vasingadairi nhare mbozha yavo uye vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo kuti tizodivirawo panyaya iyi. Nakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.